manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngana zakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 29 2021 makaterera ku studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatongi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare dzimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vatoresa mhiko vatongi vapfumbamwe vatsva vedare repamusoro avo vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera bvunzo dzakaitwa neJudicial Service Commission muna Chikunguru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatoreswa mhiko yekutanga basa sevatongi vedare repamusoro ndava Rogers Manyangadze, vaJoseph Chilimbe, amai Catherine Keti Bach Muzawazi, vavongani Jovu, vaSamuel Deme, vamuna Mato Mutevedzi, vanevhakatiyo, vaElijah Makomo, naamai Lucy N. Chipo Mungware. Munyori wekomishen nona nezvevatongi vematare edzimhosva yeJudicial Services Commission, vaWalter Chikwana, vati kudomwa kwevatongi vatsva. Chava kucharerutsa basa mudare re High Court.
Zvinoita kuti nyaya dzirikuenda mu High Court dzitongwe dzichipera nekukurumidza. Nekuti chimwe changa chichinyanyonetsa panguva dzatatichiwanai ndechekuti majaji anga ari mashoma asi basa ranga richiwanda. Pamuseripozvo tine majaji 6 vakabva kuHigh Court vachienda kuSupreme Court nguva diki diki ichangopfuura. Saka izvi zvatibatsira zvikuru kuti basa rekuHigh Court ripo zvakanaka.
Pama jaji agadzwa nhasi mapfumbamwe vaviri vavo chete madzimai tabvunza vachikwana kuti sei madzimai ange ari mashoma vakati pane matano ari kutorwa kuti pave nevatongi vechidzimai vakawanda
pamwedzi yakapera mwiri yakapera tine majaji matatu echikadzi pasina kana murume akapromotwa kubva kuLabour Court achiiswa kuHigh Court saka takaita majaji matatu akabva kuLabour Court achienda kuHigh Court majaji yo Justice Muri Justice Maxwell na Justice Mchawa ndevechidzimai
mumwe wevatongi vadomwa nhasi Justice Samuel Deme avaone uye vachikwana vati izvi zvinoenderana nedonzvo reJSC rekuti vanorarama neurema havafaniri kushayiswa mukana vati Justice Deme vakakunda mubvunzo dzakaitwa pajekerere
Judge Deme vakaitwa mainterview vanhu vese muchiona nekuona performance yavakaita so vapuwa opoti vakatora opportunity yavo vakakwanisa muinterview saka vajaji saka muJSC pari zvino tine maresearcha tina jaji vasingaoni asi vanenge vachiita basa ravo
Justice Deme vati kudomwa kwavo kuve mutongi wedare kuchasandura maonero anoita veruzhinji vanhu vakaremara mutungamiri wesangano rinomirira magweta relaw society of zimbabwe vawellington magaya vati kuwedzerwa kwevatongi kwakanaka chose asi vati chakakosha kuti vatongi ava vashande vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende masangano anoshanda akazvimirira vemabhizimisi kana ani zvake vamagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimhosva
tinokumbirisa kuti vatongi vatsva vaiswa nevagari varimo vaiite zvese zvavanogona nezviri mumasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimhosva especially kana tichitaura dare repamusoro reHigh Court idare rakakosha zvikuru rinenge rakatarisa nemunhu wese hatidi kuti muite nyaya dzeuori izvi zvinoapplyazvo kumatare ese whether magistrate court, labor court. Vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita uori inokanganisa magains acho atinoona. So tikuvakumbisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi uori mumataredzi.
Vachikwana vati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare rehigh court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi, kusupreme court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yavo iri kufara chose negoho regore rino uye icharamba ichisimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wemabhizinisi waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi, vachiwenga vati vanotarisira goho rakakura kudarika remwaka uno gore rinouya, uye izvi zvichaitika nekuvandudzwa kwezvirongwa zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme. Vachiwenga vatiwo hurumende ichatora matanho ekuti varimi vapiwe mitengo inofadza kuitira kuti vavandudze mabasa avo kuti nyika iwane chikafu chakakwana uyewo kuti maindastry awane zvekushandisa. Asi vati varimi vanofanira kutora kurima sebasa vosiyana nenyaya yekuswera vachivhima tsuro, mbeva neshindi mumapurazi sezviri kuitwa nevamwe.
Agriculture is a business. Hakusi kuenda kumunda moti kuenda kubasa. So that slogan ekunzi paweekend ndichamboenda kumunda hakuna zvakadaro, kuzi kuenda kubasa. Ari kusumuka achienda kulight industry, arikuenda ku heavy industry, arikuenda kubra mese muri kuenda kubasa. That's how we should approach this. We are all going to work.
Vaenderera mberi vachiti kunyevenutswa kwenational lockdown kuchaita kuti varimi vakwanise kuendesa zvirimwa zvavo kumisika pasina matambudziko. Vachiwenga vayambirawo vari kutenga nekutengesa mari pamusika mutema vachiti vacharangwa zvakaomarara. Vatiwo vanhu vanofanira kukoshesa nekutsigira mari yemuno.
I wish to reiterate the need for us all to have confidence in our currency, the Zimbabwe dollar. Hakuna chinhu chinonzi RTGS. It's Zimbabwe dollar iri as strong as any other currency. So that language yekuti tine RTGS masisis. Tine RTGS, tine Zimbabwe dollar. We need to give it our trust.
Vachiwenga vakurudzira varimi nevemabhizimisi kuti vashande pamwe chete mukusimudzira upfumi hwenyika. Varimi zana kubva kumativi mana enyika pamwe nemakambani zana nemakumi mashanu nemanomwe ari kuratidzira pashoo yegore rino iyo ichavhurwa zviri pamutemo mangwana. Shoo yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19 uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushoo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu negumi nevashanu, kana kuti 4615. Vanhu mazana matatu nemakumi mana nevashanu, kana kuti 345, vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro wakare. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemaviri, kana kuti 130,272. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matanhatu nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 3,060,476. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe nemazana matatu negumi, kana kuti 2,229,310. Zviri kubva kubazi rezveutano zvinoratidza kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huri kudzikira. hurumende yaimbenge yazivisa kuti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu zvuru makumi mana pazuva. Hurumende inotiwo inoda kubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vamwe vanoti chirikukonzera kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huderere inyaya yekuti pane vari kufambisa mashoko enhema pamadandemutande akasiyana-siyana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Tiri kutomhanya mhanya subcommittee yedu task force inoona nenhau information ndopo wakatonyanyo nangana napo chaizvo kuti wanyatsokuparadzira mashoko echokwadi kwete iyo mamisinformation tinongogara tichinzwa iwawo tichiwa tichishanda nemachief edu munharaunda macommunity medu zvese izvozvo ndozvetiri kungoita. Asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo panga pamusha pako iwe nemhuri yako kuti iwewe tapota musangotaura zvinhu zvinhu zvisina chokwadi nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya. Saka tiri kuti isu chirwere ichi hachisi chehurumende chete kuti ishande yega, ndechedu chese. Ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere.
Asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino?
Tiri kufara, hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu isu takataura, hurumende yakataura kuti tinoda kuti 60% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity. Tozve tiri kumhanya mhanya nazvo. Kupindura mubvunzo wenyu hongu, tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeAfrica, muAfrica region yeWHO inodifainwa neWHO, isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi penyika dzose maererano nekubayira nhomba.
Ko, vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kuNorth Africa uko, Dr. Mahomba?
Tinozviziva kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kuNorth Africa uko, asi hadzisi muAfrica region inodifainwa neWHO. Saka patiri kuona ipapo paAfrica region yakadifainwa neWHO, Zimbabwe dziri pamberi chaizvo. Izvo zviri kutifadza, asika hatisi kungofadzwa chete. Tiri kutoramba tichimhanya nendima kuitira kuti tigone kusvikawo tageti dzedu dziya dzatakataura kubva kumaambo kwevaccination program yedu dziri kuramba tichimhanya mhanya nadzo.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa varamba mashoko ekuti bato ravo rapererwa nemazano uye kuti harina gwara rakajeka rekuti rinokunda sei musarudzo, uye kana rikakunda rinokwanisa kutora masimba sei kubva kubato rezanu PF rinozviti rinotsigirwa nemauto nevakarwa hondo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vachamisa.
Vanotaura kudaro vanotaurawo mashoko avo, handizivi kuti vanowana kupi, asi kana muchida gwara tiedzei. Tiedzei kati bidzana, makationa pamisikapi zvatinogona kuita. Makangoti bidzana, asi makaona nyika yacho yanga yadirwa shuga, mbovha yemufaro yanga yakurova nyika. Tinopama zvenyika, tingotiedzai kwenguva diki. Ndaitombotaura ndatei zvaimbogona kana kutipa henyu mwaka umwe chete. Mwaka uyo munozoona kuti munoramba makungotema tidzokorora. Tidzokororei engo, nokuti maitiro edu anonga achibva mukunzwisisa nekufamba neruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vanenge vachitoda kunzwa gwara renyu rematengerwo enyika kuti muchapinda sei munyaya dzematengo. Isu hatisi vana samusorika. Hatidi zvokuti tibudise pane simba redu tudza uyo anoda kutikanganisa dhirira. Isu tinotaura nyaya idzodzo kune vanotsigiri vedu, vanoziva mafambiro edu, vanoziva marovero edu. Kana ngoma yekwedu yorira, vanoziva kuti inodayirwa sei. Hakuna ungadayira ngoma yaasingazivi, uye hakuna ungauya kuzochemera kuridzwa kwengoma yasingazivi kuti ingoma yerudzii.
Asi hamusikutya here ipapa sezvakambotaurwa navacharamba vachitivo vakarwa hondo yerusununguko havazobvumidze MDC kuti itonge kana ikakunda musarudzo?
Hatina kana chatinotya isu. Ukanzwa munhu akudaro, munhu akutaura manzira nzira maakutaura, kuratidza kutya. Ndozvaitwa zina Smith akati aiwa kwete pa 1000 years bachi rangu ringatotonga. Izvezvo ari kupi? ndozvaita rwa ne vamwe vakati aisinotonga kuti tazvanaka kuzwa madhongi amera nyanga ite zvino vari kupi iva vabatwa one demonika rasimitriya rokuda kurambira pachigaro asi isinozva kuti ivo vacharamba vangada kuramba sezita ravo ndivacharamba acharamba hake asi hakuna kwaanoenda nyaya ndeyekuti iye anogona kuramba ari kumba kwake asi kana vanhu vabvuma vanhu ndovane vhoti vhoti haisiyo munhu mawar veterans anotodawo shanduko makavaona chidemonstrator mapenjeni avo haana kunaka vana chindwido nanamujibha vari kuita kunge vanhu vasina kuvira nyika inoi vari kutambura kunonga svosve nemuromo asi nyika ine upfumi hunoshamisa kudai
vamwe vachamisa vari kuti ivo zita rekuti mdc rinenge rakunyanyokonzera kusawirirana nekudaro munofanira kutsvaga rimwe zita uye vamonzora vakatoti ivo vachashandisa zita rekuti mdc alliance musarudzo
munozviziva ka kuti chimusoro anogona kungofamba achidzongodza kubhongodza muto kuita kwawakaguta kune vanhu vanongoda kungokanganisira nyika unouya uchitaura uchindoshandisa zita rakati usafananidza nguva une zvatarubva ka mumwe munhu anongofunga kuti pamwe akapfeka bhachi rokuba iye ndiye atova muridzi webhachi roro asi bhachi rokuba rine magumo mapurisa achakubvunza kuti wakariwanipi isi tinoziva nyaya yemazitaye kuti haiwa haina kana nebasa rose panguva yakafanira tichava nezita tichava nemafambiro anozikanwa nenyika yezimbabwe zvinoita kuti pasava nekunge tichipokana kana kukonganisana tine nhoroondo ka takatanga musangano uyu kare kare vamwe vakazopindawo hava vakajoina vaakuya vachizviti vanogona kutungamirira izvozvo zvinowanikwa mukufamba nemukurarama 2018 chaiyo papa nemapati akawanda vana mai kuti vanga varimo mudariro nepatiyo iyi yamamuchitaura yaakwe asi haina kuvhoterwa nevanhu vanhu vakavhotera alliance nekuti ndopavaiziva kuti ndopane zvavanoda vanhu havafungirwi
mutungamiri webato rinopikisa remdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare studio 7 iri kudawo kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vose vamwe tichiri muhurukuro navo uye tichakupakurirai hurukuro dzatinenge taita navo kana vabatika yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru vemunigeria vavhura zvikoro mudunhu rekumaodzanyemba rekaduna zvitevera kumbovharwa kwezvikoro kwemwedzi miviri nepamusana pekusagadzikana kwanga kuri mudunhu iri dunhu iri ragara riine dambudziko rekupambwa kwevana vechikoro uye sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana vechikoro vanosvika miriyoni imwe chete vanotya kuenda kuchikoro kana kudzokera kuchikoro nekutya kupambwa mumwe wevakuru vakuru vemauto muamerica general mark milley vakaudza dare recongress kuti nhare mbiri dzavakaridzira mumwe wavo wekuchina munguva yekupedzisira yehurumende yavadonald trump dzakaitwa zviri pachena uye dzakange dzakanangana nekugadzirisa mutauro waivepo vamilley vakati vakaudza vakuru vakuru vehurumende yavatrump nezvenhare dzavo mbiri uye vakaudza vakuru vemauto muchina kuti hurumende yavatrump yainge isina urongwa hwekurwisa china mumazuva avatrump ekupedzisira vari muwhite house zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika dzemuafrica zvinogara muamerica hazvichina chishuviro chekumusha panyaya dzesadza sezvo zvave kukwanisa kuwana upfu nyore kubva kune chimwe chizvarwa chezimbabwe chave kugaya upfu chiri kuwayne county mudunhu reohio uhwo hwave kutengeswa mumatunhu matanhatu emuamerica kunyange hazvo vari mudzidzisi wepachikoro chepamusorosoro chefriends university chiri kuwichita mudunhu rekansas dr moses rumano vanowana nguva yekunorima chibage mananga muriwo neipwa kudunhu reohio uko kune musha wavo izvo vanotengesera vamwe dr rumano vakatanga kurima chibage muna 2015 vachiti ndechekudya nemhuri yavo asi vakazoona vasara nechibage chakawandisa zvekushaya kwekuchiisa izvo zvakazovapa pfungwa dzekugadzira maputi pamwe nekugaya upfu vachitengesa muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika jonga kandemiri westudio 7 aita hurukuro nadr rumano kuti tinzwe nezverwendo rwavo
pari zvino ndiri kukansas asi tinoshanda basa rekurima nekugaya hupfu tiri kuohio zvekugaya hupfu takazvitanga gore rakapera nekuda kwecovid hapana kwataikwanisa kuzofamba nekuenda akatanga tine chibage chakati one day saka takatanga kugadzira maputi ekumba masalted tobva tazogadzira mamwe maputi zvekare anenzi mahoney flavored atinongomwa yamaya huchi kuita kuti vanhu vanonetseka nemaallergies wakwanise kuzorapika saka zvinezvi taakugaya hupfu hwakawanda nekuti tine chibage chakawanda mudunhu reOhio kuno kuamerica.
Makatanga rini zvekurima chibage zvekuti mungaita chibage chekuti chawanda tashaya zvekuchiita taakutoita hupfu?
Ndakatanga kurima muno muamerica 2015 ndaingorima tuchibage twekuti ndikwanise kuzodya pamwe chete poneshamwari saka ndikufamba kwenguva pandakaona kuti vanhu vakawanda waifarira chibage chekumusha chisina kuiswa fertilizer ba ndakazoramba ndichipamhidzira zvishoma nezvishoma kuti ndirambe ndichikwanisa kuzopa vanhu vakawanda waida chibage kunewo kune dzimwe nyika dzakati wandei wakafanana naKenya wakafanana nenyika dzana Tanzania wanofarirawo chibage saka chakati isusu tirime chibage chakati wandei.
Saka iye zvino maakurima munda wakakura zvakadii unokwanisa kuti musupply kana muwanise vanhu muamerica muno hupfu nekuti ndinoona ini ndiri kudunhu reMaryland ndakatoona vamwe vaine tsapo dzehupfu idzodzo.
Gorino takarima 10 acres dzechibage chekuZimbabwe chisina kuiswa ba fertilizer asi chakangoshandiswa mupfudze wemombe newembudzi uye newehuku kuti chikure saka tiri kukarira kuona gohwo rakati kurei chaizvo uye pari zvino tine chibage chakawanda chiri kumatura kwedu chinokwana kusvika ichoo ndofunga kuma 5 metric tons chitori pokare chekuti hupfu hauchapereba maputi haachapereba saka tikakohwa gore rino tinenge taane gohwo riri pamusorosoro tinenge taane chibage chakawanda chekuti tinoramba tichikwanisa kuti tifidhe vanhu kuZimbabwe nekune dzimwe nyika vanofarira hupfu hwedu hwemugaiwa nengwere wedu.
Tiri kuona muri kugaya hupfu hwemugaiwa nengwere were muri kuzvifambisa sei?
Ndakakwanisa kushanda newakomana wekumaabish patakatanga kugaya taingogaya hupfu hwemugaiwa wasina bachigayo chihombe chinokwanisa kugadzira ngwerewe asi takashanda newakomana awa makore maira adarikaya saka takukwanisa isusu kuzogadzira hupfu hwengwerewe uye tiri kuronga zvekare kuti tigadzire hupfu unodyiwa nevanhu wekuwest africa kunyanyanya wekuGhana uye newekuNigeria tinoda kuti isusu vanhu wese watema wekuafrica vari muno muamerica tikwanise kuwapa chikafu chavanofarira kunyanyanya chehupfu.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kugadzira izviri hupfu ngwerewere roramiru nemaputi?
Ndiri kuona zviri kugashirwa zvakanyanya nekuti pari zvinezvi taakuendesa hupfu hwedu kumastates anodarika 15 mamwe acho tinenge tichiti vanhu vanokwanisa kuodha padande mutande redu pawebsite pedu inoti www.redstarmaputi.com uye vanhu vanokwanisa kutenga hupfu ipa tobva tatongoshipa wobva waendeswa kumba kwavo wanotoona hupfu hwavo huri pamusiyo peimba yavo padhora uchaipo wanozongovhura dhoo muno muamerica uye pari zvino isusu tane hupfu hwedu huri kuma6 states chinangwa chedu ndechekuti gore rinosati barapera tinge taisa hupfu hwedu kuma10 states muno muamerica kuti vanhu varege kuzonetseka nekutenga hupfu uye tiri kuronga futi tikwanise kuzodaro munzvimbo yecanada kuti vanhu vanenge vaodha hupfu hwavo pawebsite wanongozoona hupfu hwaapa dhoo zvese zvinongoitwa zvese ipapo paonline pawebsite kuita kuti vanhu vakwanise kutenga hupfu vari kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vari parunare kuwinchita kuKansas muno muamerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheUnited States Students Achievers Program kana kuti USAP chiri kukurudzira vadzidzi vanoshaya kunyoresa nechirongwa ichi kuitira kuti vaenderere mberi nedzidzo yavo yeordinary level pamwe nelower 6 munandira 2022. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanofanira kunge vanyoresa musi wa8 Gumiguru usati wadarika. Gibbs Dube weStudio 7 abata vaAnesundoro kuti tinzwe nezvechirongwa cheUSAP.
Mwana kana achida kuuya kuzodzidza paUSAP Community School anokwanisa kuwana maapplication nenzira dzakasiyana. Saka togona kutanga tichiti vana vanotorwa nechikoro vanotora maform 4 uye malower 6 fanike pa application ye gore rino vari kutora maform 4 uye malower 6 vana vanogona wana ma application I achingati ma physical emapepa ku Harare ku muavonje ku education matters vanogona kumaona kumtare ku Tena Memorial Library vanogona ku Blawayo Blawayo Library kana kuti vanogona wana ku Gweru kukweru Memorial Library asi kana munhu asinga akwanisi kuwana maapplication munzvimbo idzodzo munhu anogona enda pa website yechikoro apo paanokwanisa kudownloada application yacho palink asi tinonzwisisawo kuti vamwe vana vanogara kumaruwa kusina internet uye vasina nzira yekukwanisa kuenda kunzvimbo kumaguta makuru naizvozvo tinobatanidza nawo tichishanda neveministry of education tichishanda nevamwe vana vakapfuura nemusap tichishanda neivo vana varipo vanobvawo kunzvimbo idzodzo tichikumbira tichivakurudzira kuti vatambanidze maapplication iwayo kuti vana vakwanise kuwana kuuya kuchikoro uye tichitotendawo iwo mukana watitoinawo watatowana nhasi kuti tikwanise kushambadza shoko iro rekuti applyai kuusa community school
kana rese pane mwana ari kudotitoko anoda kuapply nhasi anoita sei
kana mwana achida kuapply nhasi zvatareva kuti anogona kutsvaga maapplication iwayo asi kana vane mibvunzo vanogona enda panhamba dzedu dzepa WhatsApp dzinoti 0771 021 511 again tipamizve 0771 021 511 apo pavakaenda panhamba idzodzo vakakanda mibvunzo yavo vanowanawo vanhu vanokwanisa vabatsira vachivaudza zvese zvavanoda kuita asi chikuru ndechekuti mwana wese anofanira kuwana application kana aiwana oitambidza kumaofisi wayo yotumikwa kana vana kana maapplication auya oraviwa vanhu voita vachitarisa kuti vana vakakodzera kuti vawanewo mukana iwoyo ndevapi
pafees panobva kwakamira sei
sekutaura kwatatichiita kuti vana vatinowana vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana havazi vese vanokwanisa kubhadhara school fees yakakwana saka chikoro chinoshandisa model yekubhadhara fees yekuti mwana anobhadhara fees yaanokwanisa vataurirana nechikoro saka varipo vana vekuti vanokwanisawo kubhadhara mafees kwoita vana vekuti zvishuwa vanogona asi mari chaidzo dzekuti vabhadhara havana apa vanenge vachitaura nechikoro kuti vakwanise kuona kuti vawane kuwana dzidzo yavo vasingatobhadhari mafees iwayo asi zvinei zvichisiyana mumwe nemumwe nesituation yaanenge ari nekwaanenge achibva
avo vanga vari vaanesu ndoro vachitaura naGibbs Dube westudio 7 pamusoro pechirongwa cheUnited States Students Achievers Program. Chirongwa chelive show kuna 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatongi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nhasi taita hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vanoti bato ravo rine gwara rakajeka panyaya dzekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.